Zwai. Muri Zimbabwe ndinomukamuchirai muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaItai Masimirembwa vesangano re-e-learning solutions. Tinoda kunzwa kubva kuna vaMasimirembwa kuti chirwere cheCovid-19 chakanganisa sei dzidzo dzemunyika.
Mkoma Itai, kino mkamisha ya nchongo magadi ya hii?
Ndaka simbo mbo mmaiz, maga simbo ya remi.
Aywa, tunan. Atoka nga panyaya ya chirongo che lockdown, uye zenyaya ya e-learning. Nema ondre yu, nyaya zesu zo mwenyeka, takamira sei?
Ndisa tinda tipi nyule kuti takamira papi jose. Ndingada kuti tingo tarise makore apure ya kuti chono jirwendo watu ufamba oru, takamira sei. Tikati tarise yevhenu rwakafamba kubva kuna yandikati 1984 tinoona kuti ruzhinji rwevana vose vanonyora bvunzo guru muzvikoro zvedu re-O-level pakati pe 70-80% vanokoniwa kuwana masubjects anokwana mashanu kuenderera mberi zvinoreva kuti ndovanzwa pasi. Izvi zvinotiratidza kuti dambudziko rekuti vana vasabudirire mubvunzo ragara riri muchikoro medu munyika medu kwenguva huru. Kuuya kwecovid kwaisa mukana wekuti titarisa izvi takubvunza nezve kuti ko dzidzo iyi tiri kumboitirei vana chekutanga? Dzidzo yacho yatiri kuvapa ndiyo here iri kuzodiwa mumabasa nemuupenyu hwavo? Uyezve dzidzo iyi tiri kuvapa here nenzira yekuti vanzwisise kuti vazokwanisa kubudirira mibvunzo yavo nemuupenyu hwavo? Uyezve dzidzo yacho inodzidzirwa papi? Saka covid mukuvharwa makaitwa zvikoro yatipa mukana wekuti tizvibvunze mibvunzo yakawanda wanda kuti patimire apa takamira zvakaita sei, uyezve kana tienda mberi tofamba sei?
Pasi pechongwa chelockdown, pasi rose kwete Zimbabwe chete, zvikoro zvizhinji zvakatanga kushandisa dandemutande. Mungati chirongwa ichi chakabudirira here muZimbabwe?
MuZimbabwe tine zvikoro zveprimary and secondary schools 9500 zvine vana 4.5 million. Asi tikatarisa zvikoro zvakabatanidzwa kunosvika dandemutande hazvipfuuri 2750. Dambudziko ratinaro nderekuti dandemutande iri harizi kuzvikoro zvizhinji, saka hazvigona kuti ribudirire kusvika tagadzirisa, nekuti dandemutande iri chekutanga riripo, chepiri mutengo wacho wekuti rishandisike ruzhinji rwevanhu runokwanisa kuterera mari inenge ichidiwa.
Tochitarisa kaa zviri kuedzwa nehurumende yeZimbabwe pamwe chete nedzimwewo nyika muAfrica, sezvamataura izvi navowo vari kuziva kuti vazhinji, vanhu vazhinji vari kutarisana nedambudziko rokusawana mari yekukwanisa kushandisa dandetande. Saka vakatarisa kushandisa maredhiyo pamwe chete nematv station avo kuitira kuti dzidzo dzevana dziendere mberi. Senyanzvi inoongorora nyaya dzedzidzo, mungati danho rakanaka here?
Pandakaenda kuchikoro inini redhiyo leseni yaiuya redhiyo, and redhiyo yaiuya mukirasi medu tozoteerera redhiyo leseni iyi. Asi ndakaenda kuchikoro amakore redhiyo yakauyawo nguva iyoyo yaienderawo nenguva izvozvo zvatairaa. Tinoda kupa kutenda kuhurumende kuti aiwa dambudziko rakasvika tisina kugadzirira. Pakauya dambudziko iro hurumende ikati toita sei, regai tidzokere kwatine zvatakamboona zvee zvatakamboshandisa mukore uya. Nyange zvacho it is not the ideal, asi ndozvinge zviripo. Redhiyo, TV nemabhuku itekinoloji yemakare kare, asi dande inobatanidza technology kunza zvechimanjimanje zvinoita kuti vana vechimanjimanje avo vabati kudzidza nekukurumidza. Saka tichitarisa urongo hwachanehurumende ndehwekuti hongu tiri kuzviita izvi for the past 6 months, asi ngatichinyatsotora nguva ichichibvunzana kuti toitei kuenda mberi, nekuti redhiyo fanana nebhuku fanana netv itekinoloji inoshanda kwazvo kuendesa information, asi haishandiwoita kuzoshanda nemazvo kana takuda kudzidzisa, nekudzidzisa kungopa munhu information.
Aya, takunzwai zvakanaka mukoma Itai. Tinotenda zvikurusa nekutora nguva kupinda muchirongwa chedu.
Thank you very much, Mike.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8-9 PM mhuri yeZimbabwe, pano panhepfenyuro yeStudio 7. Anokonekai nemufaro, ndinewenyu Mike Hove. Tosangana nemusechipiri. Bye bye.